Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 9/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba.
Munhu umwe chete anofa necovid-19 vamwe makumi matanhatu nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira. Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubhinya. Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Amutale. Makundano emutambo wecricket T20 emwaka uno otarisirwa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 vamwe makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 37,052. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevaviri. Zvichakadaro bazi iri rakatiwo vanhu zviuru gumi nezvitatu nemazana matatu nevashanu kana kuti 13,305 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwave pazviuru zana nemakumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 166,543. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru makumi maviri nezvinomwe nezana rine makumi matatu nevana kana kuti 27,134. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitairusike vanoti kukwira kweuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chose, asi dzidziso inofanirwa kuramba ichiitwa kuitira kuti nyika ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni gumi airi kutarisira.
Kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iwo mazuva atiri anaya zvinhu zvinofadza, uye ndizvo zvinhu zvataishuvira kuti veruzhinji vange vachigamuchira kubayiwa iyo nhomba yecovid-19. Asi chekutanga chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba, ivo vanga vachiratidza chido chekuti vabayiwe. Nekuti pari zvinezvi takutoona kune dzimwe nzvimbo vamwe vakutoti vakaenda vachida kunobayiwa nhomba iri kunzi pari zvinezvi nhomba yapera. Saka nhau yedhimandi inofanirwa kunge ichinotsigirwawo zvekare nesupply. Saka tinodayira kuti hurumende sezvayakareva kuti vachazenge vachiti pamwedzi pega pega kutinge kuchiuya madosis anosvika miriyoni imwe chete, izvo zvinoita kuti tisazosvika panguva yekuti vanhu vakushayiwa nhomba yacho ivo vanga varatidza chido chekuti vari kuda kubayiwa.
Kopa na uye dzidziso varusike muri kugutsikana here?
Zvinenge zvakakoshawo kuti zvekare kuti nhau yedzidziso ngairege kumira nekuda kwekuti vanhu vaakuratidza chido. Vanhu ngavarambe vachidzidziswa nekuda kwekuti vanhu ivava vachazoda kudzoka zvekare kuzobayiwa nhomba yepiri. Saka tizoda kuita dambudziko rekuti munhu anouya obayiwa nhomba yekutanga obva azonokanganwa kana kusangana nemamwe matambudziko achaita kuti atadze kuzodzoka kuzobayiwa nhomba yechipiri. Izvo zvinoita kuti kudzivirirwa kwake kuzenge kusina kunyatsokwana.
Maikurudzirawo kuti hurumende ishande nemasangano akasiyana-siyana kusanganisirawo anomirira vashandi neutungamiri hwemunharaunda. Muri kuona zviri kuitika here izvi?
Tinoda kuramba tichizvikurudzira nekuda kwekuti iyo nhau iyoyi yekubayiwa kwenhomba iyi harisi basa rehurumende chete uye harisi basa revanhu vanoshanda kubasa rezveutano chete kwete. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichiita chirwirangwe. Panodiwa kuramba hurumende ichisenza nemabato akasiyana-siyana, vanga vari vemaNGO, vanga vari vemachechi, ungave huri utungamiri hwekumatunhu, masabhuku, madzishe, vange vari kana makanselas nevamwe vakasiyana-siyana. Asi tiri kuona kuti pari zvino izvi hurumende inenge iri kuda kungoita iyo kahumbimbindoga kekuenda iyo yega pamberi isingashandi nemamwe masangano aya.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana ane zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana masere, kana kuti 134,125,800 vabatwa necovid-19 pasi rose, kuchitiwo vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe zviuru vafa. MuAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe, kana kuti 31 million. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo mazana mashanu nemakumi matanhatu ezviuru, kana kuti 560,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa pamwe nekufa necovid-19. Nhengo yeMDC Alliance inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekubhinya pamwe nekutyora mutemo wezvepfuti panguva iyo dzimwe nhengo ina dzebato ravo dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga pamatare edzimhosva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Caroline Mutimusakwa vaudza dare kuti musi wakubvumbi 4 vamachingauta vakaenda kunotora mumhangari wenyaya iyi amai Eve Mhende kubasa kwababa vavo kumabvuku ndokutanga kupomera amai Mhende mhosva yekuvabira nhare mbozha yavo. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakabva vatyaira motikari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira vaenderera mberi vachiti vamachingauta vakazoudza vanhu vavave navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumhangari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotikari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza amai Mhende kurara navo vamachingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti amai Mhende vakabhinywa. Pamhosva yechipiri vamachingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumhangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni uyo akanga anzi nemumhangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavamachingauta pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3 asi muzvare Vureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhangari. Vamachingauta avo vanga vakamirirwa negweta ravo vasimudzirai machingauta vanzi nemutongi wedare amai Barbara Mateko vasvitse chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramajistrate risina masimba ekunzwa chikumbiro ichi. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa vamachingauta vanzi nedare vagodzoka kudare musi wakubvumbi 23 mune imwewo nyaya yanga iri mumatare. Nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa kumirwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. Nengo idzo dzinoti amai vongaitome vangoni dzashe dzapfumba vaPatrick Shumba pamwe navakuda kwashe Butau dzakasungwa mushure mekunge nengo dzeMDC Alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai Tome vachema-chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa, zvakazoita kuti mapurisa arove nengo dzeMDC Alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe. Vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera. Vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava vaGift Mtisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi.
Astaenda mucourt number 2 maamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi uri kunzwa wakaparwa mhosva iyi. Vatirifera kucourt number 4 mutongi wemucourt number 4 anina kukwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodhi ndobva aridzosa kucourt number 6 saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nokuti court 6 yanga yakati batikanei.
Muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare.
Muchuchisi Mr. Mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Mrs. Nende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari 50 saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwokuti doketi rakauya riri full doketi ratopera then uye atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare. Chimwe chaanga achityira changa chiri chokuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo.
Zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Nengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati nengo dzeSADC dziri mubishi kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga zvikwanisiro zvichabatsira kumisa hondo iri kukonzerwa nevanofurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique. VaMasisi avo vanova sachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa pamwe nekugadzikana kwekuchamhembe kwaAfrica reSADC Organ on Politics, Defense and Security Corporation vakazivisa izvi vachitaura nevatori venhau panhande rendege seseredza Kama International Airport muGaborone nezuro manheru vachibva kumaputo kumusangano wekuzeya nezvedambudziko riri muMozambique.
The countries of SADC are pledging support.
Nyika dziri muSADC dziri kuita mudeme kuitira kuti tibatsirane neMozambique mukuva nezvikwanisiro zvichaunza runyararo munyika iyi.
Kunyange hazvo nyika 13 dzinoomba sangano remuunganidzi wenyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakatarisana nedenda rashura mumari reCovid-19, vaMasisi vakaenderera mberi vachiti nyika idzi dzazvipira kubatsira Mozambique kuitira kuti hondo isazoyambukira kune dzimwe nyika dziri mudunhu iri. VaMasisi vakati kuvambwa kwenzvimbo ichange iri muzinda wekudzivirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSADC Counter Terrorism Center muchirungu kwakafanira kuitwa nechimbi-chimbi.
Hatisati tapedza kuita nzvimbo yeSADC Counter Terrorism Center, asi zvaakuda kuti timhanye nebhora nokuti vanopfurikidza mwero voita madira ajojina mudunhu redu.
Nengo dzeSADC dzakaita chisungo chekuvamba nzvimbo ichatarisana nekurwisana nevanopfurikidza mwero iyo ichange iri muBotswana pamusangano weExtraordinary Ministerial Committee on Politics, Defense and Security Cooperation uyo wakaitirwa muBotswana muna 2015. Chisungo ichi chakaitwa mushure mukuona kuti hondo dzinokonzerwa nevanofurikidza mwero dzakanga zonyanya kuitika mudunhu reSADC. Studio 7 raukwanisa kunzwa divi reMozambique panyaya iyi sezvo miri wenyika iyi muBotswana vaDomingos Fernandes vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Asi nyanzvi muya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatafadzwa matambo. Vaudza Studio 7 kuti nyika dziri kusundwa kubatsira Mozambique sezvo dziri kutyira kuti hondo iri kunyika iyi ingatapukira kune dzimwe nyika.
Mozambique ipoti yechitu yekunotumidzirwa mbatya kuno overseas nezvikepe zvitsvaka. Kana Mozambique kusina runyararo zvino affecta dzimwe nyika dzemuAfrica because hatichakwanisi kupinza mota, hatichakwanisi kupinza mbatya, ndosaka nyatsogadzira nyaya iri kuita kuitika kuMozambique.
Hondo iyi iyo yaita kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vatize mishanya yavo yakatanga muna 2017 apo chikwata chevechidiki makumi matatu chakagura vanhu misoro pakamba yemapurisa muguta reMozimbuya diPraia. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Murume wamambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth, Prince Philip, vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Mugwaro kuvatori venhau iro raiswawo pamusuo wekupinda mumuzinda weBuckingham Palace, mhuri yeumambo yazivisa kuti ine kushushikana kukuru kuti mambokadzi kana kuti Her Majesty the Queen vazivisa nezvekushaya kwemurume wavo Prince Philip, muchinda weEdinburgh. Mashoko aya anoti muchinda anoremekedzwa uyu ashaya murunyararo mangwanana nhasi kuWindsor Castle. Prince Philip vakanga vapedza masvondo akawanda vari muchipatara vacharangarirwa nekuzvipira kwavo kubatsira mambokadzi mumabasa avo uye unyambo dzavaiita. Prince Philip Mountbatten vakaberekerwa pachitsuwa cheGreece cheKofu musi wa 10 Chikumi 1921. Baba vavo vaive Prince Andrew vekuGreece neDenmark, amai vavo Princess Alice vari chizukuru bvi chamambokadzi vekuBritain Queen Victoria. Vakasangana naQueen Elizabeth muna 1939, vakazororana muna 1947, vakaberekawo vana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew naPrince Edward. Vane vazukuru vasere pamwe nevazukuru vigumi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano enhau emuMyanmar anoti mauto ehurumende aridzira pfuti mubhago zvakonzera kukuvara kwevanhu vane chitsama. Sangano reAssistance Association for Political Prisoners razivisa kuti vanhu vangangosvika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vaurayiwa kubva pabvutwa masimba nemauto musi wakukadzi 1. Chizvarwa cheAmerica pamwe nezvizvarwa zveRussia zviviri vasvika panhandare yemuchadenga International Space Station nhasi parwendo rwavo rwemwedzi mitanhatu. VaMark van der Hey veNASA pamwe nezvizvarwa zveRussia zvinotiva Oleg Novitsky navaPyotr Dubrov vasimuka sezvanga zvakatarisirwa vari muchitundumuseremusere Soyuz MS-18 vachibva panhandare yezvitundumuseremusere yeBaikonur Cosmodrome iri kuKazakhstan nhasi mambakwedza. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Mawoko Matanda avakashayikira kuAmerica muna kukadzi varadzikwa nhasi kumarinda eOld Mutare pachikoro cheUnited Methodist Church cheHartzell pachitiko chatungamirwa nemukuru weUnited Methodist Church Bishop Eben Kanukaini Watiwa. Hama neshamwari dzemushakabvu vapawo uchapupu hwemabasa akanaka avakaita vachiri mupenyu. Mutoro wedwe na uloida mmoyo anotipanya iye.
Vama pipi moku matanda avo vakashaya vave nemakore 81 kuberekwa varumbidzwa nevakawanda nekuda kumabasa avo etsenyoro avaita panguva yavaiva kuno kuZimbabwe uye nepavange vave kumiri kwemakungwa kuAmerica. Mumwe wevataura Reverend Ephraim Magadaire vati mushakabvu munhu aibata basa rake nemwoyo wose kubva vachiri kuno kusvikira vaenda mhiri kwemakungwa vachibatsira nherera nevanotambura. Izvo zvakavapa mukurumbira.
Saka vamakumatanda vakaita zviro zvakawanda, takaita sangano redu zvakanaka. Chekupedzisira vamakumatanda vakazongorwarirwa uye vamakumatanda vakarwara nemukunda wavo vakarwara. Na iwo wakaita watsaona nofunga nemastress ngebasa vakaenda muhosito mutarijena hosito vese nguva imweyo, asi hazvina kuvamisa kuti vaite basa. Vanga vari kuda kutanga second inner city iyo zvino izvi ndiyo backbone yemutare yacho, asi yakavastressa kuitanga. But still zvakadaro chabhenda chabhenda vanga irayiswa tudzwi nyoka inavhesi yakatangiswa second iyoyo.
Vamwe vakashanda naReverend Mapipi Maoko Matanda vaSimon Mafunda vanovele leader weZimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult uye mutanda wacho wekufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give. Inini nasi ndine 4x4 ipanzapo. Dine WhatsApp, dine Zoom, I can do ministry on Zoom, but I can't deliver half of what they could deliver. Zvino ndichallenja, inini I'm talking personally.
Mumwe wevanasikana vavakarera amai Emilia Amaria Maoko Matanda Madovi vati havakwanisi kutenda zvavakaitirwa nababa Mapipi Maoko Matanda pavakatorwa vari nherera ndokurerwa navo.
Thank you so much for looking after Baba. They want to salute you guys for bringing Baba home. I just wish I was able to say goodbye.
Mwanakomana wavo mukuru vaSamuel Maoko Matanda vatiwo kushaya kwababa wavo kwakasiya vakawanda vachiremerwa.
Vari munhu waMwari, ndikatoti pano vanonamata ndiye munhu anga ari muzokwadi pakunamata, zvokuti nebasa ravo ranga rakawanda rezvichechi. Isusu kumuri anga ari munhu aikurudzira rudo. Saka hatarasikiri.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Maoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Izvo vanga vasikadi kaitaura chino chisina kunaka kwaari anga achinyarara aka anga aizondotaura kuti obhoondoona kuti haasi kuchifarira vachi.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOlda Mutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika T20 emwaka uno ari kufungaidza utsi mangwana, asi musina vateveri vemutambo uyu mudzinhandare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo uyu vachange vari mudzimba dzavo apo makundano ezvikwata zvishanu aya ari kusimuka muHarare Sports Club mangwana. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi iri kuvharira kunze vateveri senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chanetsa cheCOVID-19. Asi vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Regis Chakabva, Richmond Mutumbami, Tendai Chisoro, Richard Ngarava, Donald Tiripano, Shenge Masakadza, John Nyumbu, Luke Jongwe, Ensley Glovu. Na tinotenda mutombodzi vachange vari muzvikwata zvavo vatarisira kuonekwa kuti vashevedzwe muchikwata chenyika. Zimbabwe iri kugadzirira kusangana nePakistan mumitambo yematest neT20 iyo iri kutanga muHarare Sports Club musi wa21 mwedzi uno. Muteveri wemutambo uyu vaLorenz Wekwete vanoti mashoko anofadza kuti cricket yadzoka munandare muZimbabwe zvekare.
Esport ine vanhu vatsigira vakati wandei, saka vanhu vanowana chekwa vachinovavaraidza cricket mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
Vamajonga vanoti mitambo yemat20a iri kutanga mangwana apo Mountaineers iri kusangana neEagles pachizoya mumwe mutambo pakati peTuskers neRhinos. Zvikwata zviri mudariro makwikwi aya iTuskers, Eagles, Rhinos, Mountaineers neSouthern Rocks iyo yakatora mukombe weLogan Cup wemwaka uno. Totarisa mutambo wenhabvu. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vazivisa kuti Zimbabwe ichange iine chikwata mu-2022 Cup Champions League, kunyange hazvo munyika musina nhabvu yeleague iyo inobuditsa chikwata chinokodzera kutamba makwikwi aya. Makundano eCup Champions League anokwikwidzwa nezvikwata zvinotora mukombe weleague munyika yega yega. Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti veZifa vachagara pasi kusarudza chikwata chavanoda ivo kuti chitambe makwikwi aya.
Gore ra2019 ndo pakaguma kutambwa mitambo yePremier Soccer League. Gore ra2020 hatina kukwanisa kutamba mitambo yenhabvu yePremier Soccer League. Naizvozvo isu veZifa tichagara pasi tione kuti timu yatichaendesa kuti inotamba mitambo yeCAF Champions League ndeipi timu ichaenda. Hazvizi kombauzari kuti tiendese timu CAF Champions League, asi seZifa tinofarira kuti tive netimu imwe chete inonomirira nyika kumutambo yakadai, kuti tionekwe senyika. Zvinoitawo zvakare kuti mitambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
FC Platinum ndiyo yanga ichimirira Zimbabwe makundano aya makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika takanangana nedambudziko reCOVID-19 uyewo urongwa hwekubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa zvakare zvanga zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anofa neCOVID-19, vamwe 66 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mumiriri webudiriro muparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Vaive mufundisi wekereke yeUnited Methodist Church, Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda, vanoradzikwa kumarinda eOld Mutare. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika ET20 emwaka uno utarisirwa kupfungaidza hutsi mangwana asi munhandare musina vateveri vemutambo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 9 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi igciwane le coronavirus lingamemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini abangamachumi amahlanu lanhlanu.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucaze lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi seziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo.
Ummeli webudiriro edalele ephalamende umnumzana Costa Majingauta webandla le-MDC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla esetheswa icala lokudlwengula owesifazane.
Kodwa bangaki abantu abezanu abayephula imithetho ye-COVID? Asikezwa ngitsho lo yedwa umuntu wezanu osebotshiwe ngenxa yokwephula ama-restrictions e-COVID, kubotshwa abantu be-opposition.
Umyeni wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lilako ukumemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela imbiko ethi abafundi abedlula amachumi amahlanu 53 ezikolo ezimbili ze-Sacred Heart eze-secondary le-primary esigodini ezansi emaNdebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labafundi laba ngabe esikolo se-Sacred Heart High, kuthi ababili bafunda esikolo se-Sacred Heart Primary kanye lezisebenzi zalezi zikolo ezimbili. Obona ngokukhitshwa kwembiko kugatsha lwezemfundo, umnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi we-Studio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwe-quarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently
okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kunqatshelwe ukumemetheka kwalezi gciwane silandela konke okumele kwenziwe
of the Ministry of Health and Child Care.
Lanxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi eMandebeleni, uthi uhulumende uvule izikolo lanqabe kusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucaze lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangelele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende yonke engasilaleli.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thandeko Zinimkandla oyisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kulendlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivulwa ahlolwe sibloqondileyo uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bongasenze ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle zansemandebeleni unkosikazi Rudolph Kotsore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha lasithoba minwe mbili, 68, belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 166,543 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,814 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela nyakenye. Abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ababesaziwa ngelokuthi Apex Council bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke, ngakho bazoqala ukusebenza okwensuku ezimbili nje kuphela ngeviki kusukela ngomvulo ozayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngabomanyano weZCPSTU encwadini yabo abayilobele unobhala wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uAmbassador Jonathan Utaunashe ngemva komhlangano oyenzwe izolo phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council NJNC ogcine ungasaphumanga lalutho olubambekayo phakathi komqhatshi lezisebenzi phezu kokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende zingezelelwe ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubikwa ezinikele ungezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%, eqala ngokubatholisa isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% kuyona le inyanga, kuthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ihlawulwe ngenyanga kaNhlangula. Kodwa abangenele umhlangano bemele izisebenzi zikahulumende bathi bafuna iholo labo libuyele kulokho elaliyikho khona ngenyanga kaMfumfu womnyaka ka-2018, lapho izisebenzi zazithola iholo elingaba ngamadola akwelemelika angamakhulu amahlanu $500. Umsekeli kanobhala we-ZCPSTU, uMnumzana Gibson Mushangu, ulandisa kabanzi ngale ndaba yokuthi izisebenzi zikahulumende kazisanelisi ukuya emsebenzini malanga wonke ngoba imali eziyitholayo inganeli indleko zazo zansuku zonke. Esithi ngoba eziyitholayo kayifiki lakusilinganiso samadola emelika angamakhulu amabili 200 ngenyanga.
This year run on to such a term the government addresses our concerns.
Lokhu sizakwenza kuze kube sekufike isikhathi lapho uhulumende azoluzwisisa khona lolu daba lwethu lokungenelisi ukuya emsebenzini. Ngasike kumnika isikhathi thina sokuba akwenze nini lokho. Sekukuye njengomkhathi ukuba aphange alungisise lolu daba ukubona ukuthi luyalondolozwa lolu hlangothi lwezisebenzi zakhe.
Uzulu wedolobha leHarare lakwezinye indawo zelizwe lonke jikelele uthi lanxa kuza kuba buhlungu lapho izisebenzi zikahulumende zingasanelisi ukuba semsebenzini sikhathi sonke, uvumelana lenyathelo elithethwe yiZCPSTU. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro 5 eHarare.
Izisebenzi zakhe azichonge ukuthi sinike imali engekho. Imali ekhona, imali yona le abayikhuluma ngayo ukuthi iminyaka ephelileyo kusasebenziswa emazweni angamayusa la babehola ihola elifika kuma 500. Kodwa kathe sibona bathi hayi ungasiniki increments, funa yena leyo imali yona le 500 kodwa sifuna imali yona le eZimbabwe. Into nje eyodwa. Kodwa uhulumende uyehluleka, uyaqila abantu bakhe. Nxa eqila izisebenzi zakhe angazi thina abantu makhaza uzasenzana njengoba wasiqila kudala.
Wasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni wasemzini wePhumula South kwaBulawayo.
Hayi, lami ngivumelana lawo amasivo sevens uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu. Alibasindawo abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina.
Amazwi kaMthombeni agcizelelwe ngumnumzana Adwel Dube okhuthaza uhulumende ukuba alulungisise ngesiphangiphangi lolu daba lweholo lezisebenzi zakhe.
Mina ngombono wami ngibona njengani into eyenziwa ngemasevisi i-right kakhulu, because hey, abantu abathele nzima kakhulu, hey, sokusikhathaza kakhulu, because hey, i-government kumele ilalele into abazikhulumayo bangaphunguthula nje. Ngombono wami ngikhathaza kakhulu. I think this time ababuyele umbono o-right kakhulu. I think la i-government izazwisisa.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akuba mangalisi osekusenzakala ngoba kuyikho abavele behlezi bekukhuluma sonke isikhathi ukuthi zilungiswe indaba zeholo lezisebenzi.
Uhulumende kumbe abaqhatshi nje kababhadale imali ababezibhadala kungakaze kubuye i-RTGS. Esingathi ngesilungu ukurestore ke i-purchasing power yezisebenzi zonke nje. Yikho kukhalwa izisebenzi zonke, yikho kukhalwa ngabantu bonke nje ukuthi imali zethu esasizihola kungakazeke kubuye lokhu ke okwabuya kwabhidliza esasikuhola. Yizo imali esizifunayo.
Lo msakazo awusazange wathola ovelela kwakogatsha lwezisebenzi zikahulumende njengoba unobhala wakhona u-ambassador Jonathan Utaunashe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo engasabeli locingo. U-ambassador Utaunashe utshele abephephandaba le-Sunday Mail kuviki ephelileyo ukuba uhulumende uzimisele ukutholisa izisebenzi zakhe zonke iholo elingcono, esithi kodwa lokho sekuza kuya ngakutholayo uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Obenye wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth, uPrince Philip kasekho. Umuyi obele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ubesazakala ngokungakhethi amabala akhe, ikakhulu nxa ekhuluma ngabampofu labensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa waJabi Bango, ukuze sizwe okwenzakala kwele Ngilandi kathesi ngesikhathi sokulungiselelwa ukufihlwa kukaPhilip kulandelwa imikhuba yesikhosi sakhonale.
Ububhubha babukande kukaPrince Philip kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukutshona kwabantu abaku royal family kuba lombandela thize noma ngithi kuba le kuba le effect ethile emphakathini, ikakhulukazi kibo bona laba abe family ka Queen. Kodwa ke abanye abantu nje phandle nje, abanye abantu abanengi abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengasoku zonke. Sokusiba khona ngale khona ngale London esidikidikini lapho kusuka khona kube ukuthi eparking Palas ilapho kusuka khona kube sekusiba lokutshengisela okunengi, okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu obekade bemhlonipha.
Bakhona abathi uPrince Philip ube yindoda elobandlululo ikakhulu ngomhlobo. Kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba?
UPrince Philip ube yindoda ebengathi akakuthandisisi kahle hle hle, ngoba singakhohlwa njalo ukuthi laba bantu umuntu omdala owazalwa ngalezi nsuku lapho kwakusa babesa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama, ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingeni elihle. Okungawuthi ukuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona, le ndlela kade ziphatha aziphatha ngayo ukukhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHeri okunga ukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupa kakhulu kwagcina sibona noma sebe ikhuluma la kumabona kude ukuthi lapho kwasukela khona uhlupho konapho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesibhedlela umalukazana wake wathi hambe siya khona ngale watshengiselwa kamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazela ukuthi akasoze abe lemfihlo yokuthi afihle ukuthi uya ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona zenziwa nguye uPrince Philip lapha nokutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokubala okusegcekeni.
Umnumzana Difa wajabi bhango isizalwane seZimbabwe isihlala kwelebhilitane. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon khona le ebhilitane. Live Talk lamhlanje sixoxa ngendaba ezichiyeneyo eziphathelane lokwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izipepheli kwele Kenya zamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esimise uhulumende ukuthi avale inkamba ezimbili zeziphepheli. Ugatsha lwezenzakala elizweni leli lwanquma ukuba inkamba yeDadaab leye Kakuma ezileziphepheli ezivela kwele Somalia leSouth Sudan kumele zivalwe. Inkulungwane zabantwana abazihambela bebodwa lokhu ziqhubeka zisiya emngceleni welemelika lele Mexico lapho abafika bevalelwe emngceleni lo bedinga ubuphepheli kwelemelika.
Inhlanganiso yeTobacco Industry and Marketing Board ibikwa isithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo eningi lonyaka ngoba kune izulu eliningi. Ukuthengiswa kwegwayi sokuqalisile kodwa abalimi basola ukuthi intengo yalo iphansi kukanti abasoze bethole isilinganiso esiphezulu senzuzo yabo ngemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya ukuthi igwayi leli lingawukhuphula umnotho welizwe sixoxa lomnumzana Masimba kuChera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Lonyaka ngibone kuzoba lomehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe iReserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni utshintsha lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu. Ukwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana bese ku lockdown bekungela economic activity eningi bathembi igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube lama stocks kumbe lama reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe, kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi kungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama US dollars, ngoba nxa sikhangela imakethi yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu okuthi abalimi bayabengelakho wenza side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanyama ama grains igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende liregulated kakhulu ukuthi angibone ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye oku aba ozathenga igwayi langkhona so kuzaba normal abalimi bazahamba bayathengisa bekhulume le reserve bank engxenye babe lo le agreement ukuthi engxenye imali ingengezelelwa ema US dollars abayitholayo.
Lowo ke ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Sixoxelayo ecingweni eseHarare.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi werumba uAgent Ncube leqembu lakhe lentunungwe Masters abephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi bantshintshe inhliziyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sizwe esacathulayo kwezomculo edabuka esikhalangeni kodwa ehlabela ikwele South Africa nansi izethula
ngiqhamuka endaweni yasemtunungwe ePlumtree thina ngomculo indima esengihambile ngicabanga ukuthi leyi enginayo i-album yokuqala sengike ngakhipha nesingle track esikhiphe emalangeni adlulileyo. Silungela nje ukuthi sikhiphe album enyintsha eyalonyaka ka 2021.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Dali Wami, liloywe ngubani kanye lethi Ungubele. Lithola njani
ofuna ukuzithola ingoma? Thina si based e South Africa inumber zithi 0746964 0746964.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Singakutsho nje ukuthi abalandeli beqhubeke besupporta bethenga ama original ukuze lati sibe lamandla ukuthi siperforme singaphelele emoyeni njengoba kusayi album nje yokuqala sisaqala ukuthi lati size nakhona lokho esilakho.
Uphuma ke enkundleni uAgent Ncube ohamba njalo ngegama lokuthi Mr. Phunyuka leqembu lakhe lentunungwe Masters ngale.
Yo ya va saliva como de mucha.
zendaba ebesikhokhela sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo elizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini esigabeni seMathepeleland South. Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi seziza kuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki. Umeli webudiriro idalele parlamente umnumzana Costa Machingauta owebandla le-MTC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla isetheswa icala lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.